Shungu kuti urambe uri mune zvemagitare ndiva nani
kusinga kunobva muvanhu vanokusingira vaimbi vanokusingira panguva dzakasiyana siyana tichitangawo kuridza gitare pane vanhu vaimbiwo ndiingari jawo imwe iziyo yaunenge uchiita pane munhu anokwanisa kuti asinogona kubuda zvinogona kufamba kwozoita ende unonidza vanhu vanokusungisa ava zvakasiyana siyana madifferent stages emusic kumashuromo uva mutukudzi vaindisungisawo kuti havana kusinga unogona kutoita then kumashure kwacho uchitanga kuti achikona izvo asanga wangu aindizoise mukwende aindiingaridza kuti ndidzizire gitare racho saka zvinosiyana nestage yaunenge uri
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi
angade kutibata ngavatibate on all social media ngavatibate pakanzi sarungano that is our name across all social media Instagram Facebook Twitter TikTok everywhere sarungano those tangles then vanoda number tinowanikwa pa 0772 919 755.
Zvakamungadi kubuda nako mudariro ndekapi nhasi timbokati twa
aiwa kakupedza tinofanira kupedza nekanonzi ugari ngaruwande kakaitwa nasarungano kakabatana nechikwata chinonzi mabasa avatumwa
zvekutanga mukasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare rugare ngaruwande zvekutanga mukasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare rugare ngaruwande
vachiunganidza pano nababa sarungano
vachaungana
pano mwari muchirangarire
ekufamba
kuchengetwa inyasha dzedenga hatigone kurarama pasina tisine rugare sarungano wauyawo pano vanokumbira rugare nemamata varipowo pano vanokumbira rugare rugare ngaruwande
Ukirangarire
nana Thank you.